Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishitsi hei no misoro ye na uzeduza nasi muvuro kubvumbi 17/2017. Dambudziko rekushaya mari rekonzeresa hurumende kuti vabereki vasina mari dzechikoro vabhadhare mari idzi vachishandisa zvipfuyo zvavo zvakaita sembudzi. Kurwira masimba kuri kuitika muzano PF koramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupidigura gurukota rezvematunhu vasevhia kasuku were. Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Highlanders zvotatsurana nedynamos mumakwikwi eIndependence Trophy. Muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwekuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro dzevana vavo vachishandisa mbudzi kana huku dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page yedu yevoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page redu.